Chuka ndicho chuo kuti vashandi vehurumende vava nemakore akawanda vachigunun'una vachichema chema nemamiriro akaita muhuro wavo. Saka kana hurumende yedu iriyo hurumende inokwanisa kubhadhara masoja, mapurisa nekutengera mota madzishe, ihurumende inofanira kunge ichitarisisawo utano hwemadzidzisi. Chinhu chakanaka chaizvo.
Kune vamwe vari kuchema kuti mamiriro akaita zvinhu munyika hurumende inogona kukundikana kuita zvese zvairi kuimbisa, tichiona kuti yakatarisana nenzara, kushayikwa kwemvura, kushayikwa kwemishonga nezvimwe. Munoti
ndizvozvo, hakusi kunyeba hapo kuti pane zvinhu zvakatiwandei, asi chiripo ndechekuti vana vechikoro vari kuramba vachienda kuchikoro, vadzidzisi vari kuramba vachidzidzisa. Endiwe tinoziva kuti mari kana isingashandisi zveuori imari inenge ichichengetedzwa mutsapi, hurumende ichikwanisa kuti iwane mari. Hatirangirai zvakare kuti mari dzechikafu zhinji dzacho dzinobva kumainternational organizations. Saka aiwa, ipfungwa yakanaka, asi ini ndinoona sokuti kana hurumende ikanyatogadziridza mamiriro akaita tsapi, havangashayi kuti vange vachitsigira basa rakaisonaka sevadzidzisi vedu.
Toonawo kuti makore adarika hurumende yanga ichiitawo zvakaita saizvo zvekuvimbisa mihoro kuvashandi vayo, asi tozonzwa painenge ichinzi yawedzera mihoro vashandi vachinyunyuta vachitaura kuti haina kusvitsa pavari kutarisira. Munoona here vachigutsikana nezviri kurongwa nehurumende rwendo runo?
Semaonero angu evadzonga, ino hurumende yatsiga ikati aiwa tazvinzwa zvichemo zvenyu, takugadzira 800 dzamunoda, ivo ndozofunga zvokuitwa nemari yavo vari maticha. Asi kana hurumende yagara iye isingavimbiki, zvingangoita kuti vangangozodaro maticha.